Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi zuva rekupedzisira regore ra2020 uri musi wechina 31 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti zvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi matanhatu 360. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoendesa makurukota ehurumende matatu kumatare edzimhosva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi matanhatu 360 zvichitevera kufa kweumwe munhu kuMidlands nezuro. Vanhu mazana matatu 300 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Pavanhu ava mazana maviri ane makumi masere nevanomwe 287 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Vapfumbamwe vanonzi vakadzoka kubva kuBotswana uye vana vachinzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mashanu nevatanhatu 156. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nevashanu 95 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi matatu nevapfumbamwe 39 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvitatu zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevashanu 13,625. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nechimwe zvine zana nemakumi mashanu nevana 11,154. Cyclone Shalan nezuro yakasvika mune dzimwe nzvimbo kuManicaland. Mumiriri wechimanimani East muparamende vaJoshua Sako nezuro Maneru vakati kunyange hazvo kwakaswera kuine mvura zhinji zuva rose, vanofara kuti hapana munhu anzi afa kana kukuvadzwa nedudhu mupengo Shalan. Kuchipinge, mukuru wesangano Platform for Youth and Community Development Trust vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvichiita sekuti dutu mupengo Shalin ringaita serisina simba rakaenzana nedutu mupengo idai, vanhu vasaona sekuti hapana njodzi. VaMaduku vanokurudzira vanhu kuenda kunzvimbo dzakataurwa kuti vanhu vanochengeteka kusvika vaudzwa kuti kunze kwanaka. Vanoyambira vanhu kuti vasamirira kusvika vatarisana nedambudziko.
Nezuro musi wa 3 December ndorangarizwa rekutanga tanga ndichimonita kufamba kuri kuita dambudziko redu redutu mupengo recyclone Shalin. Ndakakwanisa kufambira nharaunda dzakati wandei, matakanyanya kuita nguva yakawanda muward 20 iri kwachibwe, nekuti nzvimbo iyi yekuchipinge yagara ichingoita madambudziko kutangira pacyclone Japhet, cyclone Elene, cyclone Idai, zvinoita necyclone Shalan. Magara nharaunda iri kudhuze nerwizi rwaSave, saka vagara kuchingoitika mafashani. Sapa pane musangano wanga uchikokerwa nakanzela wenharaunda vanonzi Mukoma Charles Mugido nemastakeholders akawanda aisanganisa madzisabhuku enzvimbo nevamwe vanoremeredzeka. Takabatsira kuti pakatanga kutoti nezuro vanhu vanga vakuuya pachibuwe primary school. Takakwanisa zvakare nezuro kuenda kuward 16 kunharaunda iri kumaronga inotungamirirwa nakanzela varefias mapasha. Kwanga kwaine mafloods akaita kutanga pakanaya mvura pachristmas, asi dakutatiniuku Greenfield vakakwanisa kutumirawo magrade avo anga achibatsira kugadzira migwagwa yanga yapwanyika nemvura nekuti nezuro panga pakutanga kuti mvura ichinyatsonaya kumanheru uko yanga yakuwanda saka vanhu vange vachitya kuti zvinodzoka zvezvemakore akati kuti
zvakamira sei munharaunda idzi naiva madhuku
tingati muzive kuti nharaunda zhinji dzemuchipinge kwakatanga nezuro kwakaita kunge kwakakuri nani asi patakasvika panguva dzemasikati lunch hour nzvimbo zhinji dzanga dzaakunaya zvekuti ngasvika ma60% yenzvimbo dzese dzemuchipinge dzanga dzaakunaya kuine mazikore akasviba mudenga kuratidza kuti mvura ichoya ine rukasha ichiita mhepo yakasimba zvekuti dzimwe miti dzanga dzichidonha nedzimwe dzimba asi tanyatsa kukwanisa kuona umbo hwakakwana kuti dzimba dzingani kana miti mingani yakadonha ndozvatinenge tichiita zuva ranyamasi tasvikazve kunzvimbo dzakati kuti dzekuchimani mani mvura ikaswera ichingonaya kubvira mangwanani zvine ukasha zvekuti mamwe marodzi anga akublokwa vanhu vazhinji vekuchimani mani vanga vatoenda kunharaunda zhinji dzavakanzi vaende for evacuation kuchipinge nzvimbo dzanga dzakatsvagwa dzatakabatsirana nemutungamiriri wedhisiti vamashava dzasvika 60 asi patakazorara nezuro tanga tatenderana kuti nzvimbo idzi dzinofanira kuti dziwedzerwe nekuti kutarisira kuti ukasha hwacho hwecyclone Charlene huchawedzera
pane vakawanda vari kubatsira panguva ino here
da kutendawo kuti pane vakawanda wanda vari kubetsera vatoshanda navo panewo imwe sangano rekuchipinge rinonzi kreda rakadetserawo nekutsvaga dhizeri rakaiswa mudzimota dzakati kuti kuita kuti kana paita dambudziko ndo mota dzinenge dzakushandiswa kumhanya kunoita kutakura vanhu vanenge vachida kuenda kune nzvimbo dzakasiyana siyana
vanhu veruzhinji munharaunda iyi vari kuzvitora sei vamadhuku pane zvavari kutaura here
tingati pari zvino vanhu vazhinji vari kupanika kana kuti tiri kuona kuti kutya kwakanyanyisa vamwewo havasi kunyatsogonda kana kutrasta kuti umbo hwatiri kuwana sekuti patakazorara nezuro musi wapedi papane pfungwa yekuti iyo cyclone Charlene yatidzikirei vamwe vanenge vachitaura vanoti yatidzikirei ukasha hwayo hwayanga ichifanira kunge iinayo zvokuti vanhu vanenge vakunzi ha pamwe aizvo ichazongoita depression asi izvo vanhu havasi kuzvitrasta vanoti aiwa tinokwanisa kunge tisiri kunyatsonyanzvi dzedu tisiri kunyatsokuvheneka zvakakwana vanhu vanotyira kuti zvingangoita zvikuru saka paniki iyoyo ndo yaakunetsa vanhu vazhinji vari kumhanya vachiuya kumacenders atakati evacuation center pane dambudziko kuti vanhu vaakuwanda asi vanhu vasina zvidziviriro zvekudzivirira covid zvakafanana nemamaski apa tiri kuona kuti nyaya dzecovid dzakuramba dzichisimuka manumbers ari kukwira saka ndeimwe nyaya yatinofungidzira kuti mazuva ranhasi musi wa31 tinta kumhanya tichiona kuti kumacenders aya vanhu vane zvakakwana zvekudzivirira covid-19
vanhu vane zvekudya zvakakwana here vanhu vari kudyei
vazhinji vanhu vaiuyawo nemabhurangeti avo vamwe vachiuya nechekudya chavo hatisati anyatsorongeka zvakakwana zvekuti vanhu vange vaine chekudya chakanyatsorongeka masangano akawanda akazvimirira vari kubatsira ndokurudziro yatinenge tiinayo kunyanya kuti tikwanise kuwanawo chekudya chakanyatsokwana nezvekufuga nekuti vanhu vari kungomhanya vamwe vachisiya zvinhu zvavo nekuti vamwe havanyatsogonda kuti pane zvichaitika zvakakura vanenge vachimbosiya zvinhu zvavo vamwewo vachiri kuramba vakaomesa musoro kuti ava toda kuramba tichigara padhuze nemombe dzedu uye ane zvipfuyo havari kumhanya kuuya kunzvimbo dzemaevacuation center ngati pari zvino ndo mamiriro azvakaita totarisirwa kuti tichakupai zvakazara musi wa31 nhasi nekuti tinonasi kuti apa ndo panenge paakuincreasa windi yacho nemhepo neimpact
sangano renyu riri kushanda zvakadini pane vamuri kushanda navo here
iso sesangano replatform for youth and community development tiri kucoordinata tichibatsiranawo nemamwe masangano ane michovha yakanyatsokwana nezvakakwanazvikwanisiro zvekuti tinyatsomonita nekuivharuta zviri kuitika asi tichinyanya kupa kurudziro yekuti vanhu ngavaregedze kuzokrosa mabhiriji kana kuda kumhanya mvura yakunaya vachienda kune dzimwe nzvimbo zviitwe pachiri nenguva
avo vange vari mukuru wesangano replatform for youth and community development trust vaclaris madhuku vari parunhare kuchipinge nestudio 7 Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, raendesa mamwe makurukota ehurumende kumatare edzimhosva richida kuti vamise nyaya yokuvhura zvikoro kuti bvunzo dzinyorwe imo muzvikoro musina zvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Vamwe varairidzi vakafa uye vamwe vana vechikoro vakabatwa nechirwere ichi mukotoro wapera. Varairidzi vanoti hurumende haina kuita zvakakwana kudzivirira chirwere ichi. Nezuro, mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vakaudza Studio 7 kuti zvikoro hazvichavhurwe nemuvhuro sezvange zvakatarisirwa, asi bvunzo dzichanyorwa. Ngati nzwei hurukuru yavaita na Blessing Zulu we Studio 7.
Bazi redzidzo ye primary ne secondary rinoda kurairira vadzidzi varo vanokosheswa, vabereki vachengeti nevamwe vanobatana navo kuti nekuda kwekuwedzera kweutachiwana weCovid-19 uye kutapurira na kutsva kwechirwere ichi pamwe nekuvhundutsa kuri kuunzwa nechimvura mpengo checyclone Charlene, hurumende yakazviona zvakakodzera kuti zvikoro zvichirega kuvhurwa musi wa4 ndira 2021.
Ko panyaya yebvunzo dziri kuda kunyorwa zviri kufamba sei?
Panyaya iyi hurumende inoda kukuzivisai kuti bvunzo dza 2020 dzezimseke o uye ne-A level dzichatangazve musi wa5 ndira 2021 kusvika musi wa5 kukadzi sezvakamboziviswa kare. Zvikoro zvese zveprimary nesekondary zvichaziviswa nekufamba kwenguva kuti vanovhura rini apo hurumende iri kumboongorora mamirire ezvinhu. Bazi reprimary nesekondary rinoda kutora mukana uyu kuyeuchidza vadzidzi, vabereki nevachengeti kusimbisa kupfeka mamaski kumeso, kuita social distancing uye pamwe chete nekugeza maoko kudzivirira kutapurirana kweutachiwana weCovid-19.
Saka panguva iyi vakuru vezvikoro vanenge vachiita sei, Vandoro?
Vakuru vezvikoro, maheadmaster nemahead teacher vanofanirwa kuenderera mberi nekugadzirira kuti zvikoro zvizovhurwa kwakanyatsochengetedzeka kwezvikoro pamwe nekugadzirira kuti kudzidza nekudzidzisa kuenderere mberi apo zvikoro pazvinovhurwa. Bazi reprimary nesekondary rinoda kuramba rakazvipira mukuwanisa dzidzo yemhando yapamusoro uye yakanaka kuvanhu vese vemuzimba.
Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Asi mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vanoti nyangwe vana vari kunyora bvunzo havatombofaniri kuenda kuzvikoro izvi.
Tika kumatare tichema nematare kuti amise hurumende kuti isavhure zvikoro panguva denda recovid riri kuwedzera kuwanda, tichiti zvikoro zvedu ndonzvimbo ingawedzera kupararira kwedenda iri. Tikuda kuti matare amise kunyorwa kwemazamanishoni, amise kudzidzwa.
Munoda kuti izvi zviitwe kusvika rini?
Kusvikira hurumende yaisa mari inokwanisa kuita kuti kuve nekuisa zvikwanisiro zvakakwana muzvikoro zvinoita kuti denda iri risaparadzire. Tapawo tikukumbira matare kuti amise kuvhurwa kwezvikoro kusvika muna Machi, apo patoita sagaro mugavhumendi inenge yaita zvose zvakatarisarwa, atingati matandard operating procedures anoita kuti denda recovid-19 risaparadzire muzvikoro.
Ndeapi mapazi ehurumende amakaendesa kumatare?
Endeza Ministry of Primary and Secondary Education, Ministry of Health and Child Care na Ministry of Finance, tichitarisa Ministry of Primary and Secondary Education kuti ndo inorana maschools edu. Ministry of Health tichiti ndo inokwanisa kubatsira Ministry of Primary and Secondary Education nezvikwanisiro zvinoita kuti utano huchengetedzeke muzvikoro. Ministry of Finance ndo ine basa rekudisbesa maresources ari kudiwa kuti tikwanise kuita safe opening of our schools.
Asi pane humbo here vamasarauri wekuti zvinhu zvakaita manyamamire nerongo muzvikoro kana kuti murungo endesawo henyu hurumende kumatare?
Mwezi wa mbudzi takaita survey takaita tichiona kuti zvikoro zviri kugona here kutedzera mastandard operating procedures akatakwa nehurumende maererano neCOVID-19 tikaburitsa report yakatiratidza kuti compliance yemaschools yanga iri around 30% zvichireva kuti pane njodzi huru yekupararira kwechirwere ichi ende tsvakurudzo dzedu dzakamba dzatsigirwawo nezvanga zvichioneka kubatwa kwavakada vakawanda nevarayiridzi muzvikoro zvinana John Kellogg nezvimwe tine humbowo hwese hwatakaunganidza paibatwa vanhu denda vachadza kuti zvikoro izvi hazvina kuchikwanisa kuchengetedza vana nevarayiridzi ndohumbo hwatinenge tichiendesa kumatare tichiti kana zvinhu zvisati zvagadziriswa zvikoro zvisati zvatanga kugona kutedzera mastandard operating procedures hatikwanisi kuenderera mberi tirikutarisa zvehumbowo hwakatorwa mupariamendi
ndiani akatora humbowo
permanent secretary of primary and secondary education muna June gore rino achitsanangudza zviri muzvikoro kuti hamuna zvikwanisiro neripoti yakazoburitswa neparliament portfolio committee on primary secondary education ichitaura kumira kwakaita zvinhu muzvikoro ndo mamagoro atichange tichiisa kumatare tichitarisa nyaya yekushayikwa kwezvikwanisiro muzvikoro
mutungamiri weatus vaobed masaraure vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muchronicle Zimbabwe Republic Police yazivisa kuti aichabvumidza makereke kuti vaite magungano okupemberera kusvika kwegore idzva vachiti vanhu vanofanira kugara kudzimba dzavo kwete kuunganidza vanhu pamwe chete muchronicle mekare gurukota rezvemunyika muSouth Africa Dr Aaron Motsoaledi vanonzi vati South Africa haisi kuzovhara mabhodha pasi pemutemo mutsva yekurwisana nekupararira kwechirwere cheCOVID-19 vachiti vashandi vachapamhidzurwa kumabhodha ayo kuti vanhu vakurumidze kudhindirwa magwaro avo ekupinda nekubuda muSouth Africa zvichakadaro ichinyora patwitter payo hurumende yesouth africa inoti padyo nemazana mashanu evanhu vakafa nechirwere checovid-19 muzuva rimwe chete uye vanhu vanoita zviuru gumi nezvinomwe zvine mazana manomwe negumi 17,710 vakabatwa nechirwere ichi muzuva rimwe chete ave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
studio 7 apo muri sei komuri sei kwakadiko misitanonoka wande aiwa ndoda ngombokwaisa vari kuzimbabwe uko vari kusodhoma ndichiti makadimo sekusodhoma ikokoko vana masamba vana musako ehe ikoko nana seneta muri sei ikokoko ndongoti chenjeraiwo mvura ikokoko cyclone yakuyaiyo muchenjere kuwirwa nedzimba ya ndapedza ndini detective nyoni paBotswana apa
makadiko pa studio 7 ha isugore rino 2020 ratirwadza tinoshivira kuti 2021 ave nechange tinoti garwe munangarwa dai achienda ngaende munangarwa ngaende anozorora atende
muri seiko vakastudio 7 vakajonga inii ndinotevera vestudio 7 taida ngotaurawo vatokwanisa nekupei vazoonaka kuti politiki dzemuzimbabwe zvadzinoita kwadzinoenda nako apoona ngepi
makadii pastudio 7 anajonga kandimiri tinofara sereki nenyuzi dzamunotipa tinodekara tichinzwa nyau dzamunotipa tinofara nokuda kweMDCT necongress yayakaita kupenda aifunga kuti iye ndiacharamba aripo achishandiswa nezaro nemashandisiro aiitwa nhasi uno ndinotaura ndichiti pane mapofu maviri airovana ndakachedzera ndakati ndiri kusapota anobanga vese vakapera kutiza ndozvakafanana nebato reMDCT ndozvavachaiita ichaparira hakuna kwainoenda nokuda kushandiswa nezano ichida kuparadza MDC Alliance rege muone tichaona kumapeto kwazvene ndatenda ndini nesu nepakaribha ungandidii hapana tinotera
kwazuvai vateereri vestudio 7 mwese munofara here tichiri tatarisana negureza ndisina wakawanda yekutaura ndinopa kutenda ivo vanotepenyura vatinotinzwisa manzwi kubva pastudio 7 vakadai naana mukoma Jonga kandimire ndinoti murambe makadaro musaora mwoyo murambe makadaro muchitizwisawo nhaurirwano inonga iripo ini neitwa Shingai Matiti ndiri kuno zvangu kurasinibeki.
Hello Studio 7, makadi ana Jonga kandimiri isu tinofara tiriko kuno kuHarare. Kongresi yakaitwa naana Monzora yaratidza kuti Monzora chaaida payaida upresident ndosaka akapandukira vachamisa ikozvo akaenda kunonyengedza Maikupe. Iko zvino Maikupe waakuzvirangarisa Monzora chaanoda kudya haana basa nevanhu. Saka isu tinoti mhuri yeZimbabwe ngatirambei takatsigira vachamisa, hativasiye, ticharamba tiinavo, ticharamba tichivatsigira. 2023 Chamisa muhafi, Chamisa woye, Chamisa mstate house.
Mangwanani akanaka mhuri yeStudio 7. Ndinoda kuchingamidza vashamarari veStudio 7 ndichizochingamidzazve vateereri veStudio 7. Zita rangu rekubarwa ndinozitakudzwa Israel Hlatshwayo, ndinobve Chipinge. Ndodawo kukorokotedza muzukuru wangu mwana womukunda wababa Bhotiwokomozana wakachata musi wa26 December gore rineri ndichiti makorokoto muzaya zvawakaita zvakadadisa. Tinozvikudza Mwari ave newe nemburi yako. Ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muCuba.
Kwemakore anodarika 50, mutemo weAmerica wakanangana neCuba wakwanisa kugadzirisa zviri kuitwa nehurumende yeudzvanyiriri reCuba iyo iri kukanganisa upenyu hwevanhu vemunyika iyi. Hurumende yeAmerica yoga yoga inosangana nematambudziko mamwe cheteyo uye iri kutsvaga nzira dzekugadzirisa dambudziko iri. Vakadaro vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemunyori anoona nezvedunhu rekumawirira kana kuti Western Hemisphere Affairs, Ambassador Michael Kozak, kumusangano uchangobva kuitwa wekodzero dzevanhu kana kuti Special Briefing on Human Rights Concerns in Cuba. Mumakore ose aya, America yakaisa zvirango zvehupfumi kuhurumende yeCuba senzira yekuedza kumanikidza hurumende iyi kuti isunungure maitiro ayo panyaya yekodzero dzevanhu, masangano akazvimirira uye nyaya yekugarisana. Nzira iyoyo yakangobudirira padiki diki, vakadaro Ambassador Kozak, nekuti upfumi hweCuba hwakagadzirwa kuti hurarame nekudya dikita revamwe. Vakati Cuba yakakwanisa pakutanga kudzika mitemo inodzvanyirira yakadaro, iyo yakadzinga vemabhizimusi vakawanda vaive munyika, kuvhara masangano evadzidzi, mapepanhau pamwe nemasangano akazvimirira. Vakati vakakwanisa kuita saizvozvo, kunyange hazvo zvakaparadza upfumi hweCuba nekuti vaiwana rutsigiro rwekunze rukuru kwemakore akawanda kwazvo kubva kuSoviet Union. Vakati vanoziva izvi kuti ndicho chokwadi nekuti pakaparara Soviet Union muna 1991, Cuba yakamanikidzwa kubvuma kuitira kuti vanhu vayo vasaziya nenzara. Hurumende yakabvumidza kusununguka zvishoma kweupfumi, vakadaro Ambassador Kozak. Vakati nyika yakatanga kuwana chouviri kubva mazviri, nekudaro pakave neshanduko chaiyo yaiitika muvanhu vemuCuba. Muna 1998, Hugo Chavez akapinda mumasimba ekutonga muVenezuela achibva atanga kubatsira Cuba. Semuripo, hurumende yeCuba yakazvipira kubatsira hurumende yaChavez kuitira kuti irambe iri mumasimba. Ambassador Kozak vakati nekudaro Cuba yakabva yabvisa rusununguko rwose rwakanga rwambowepo ichibva yadzokera kutsika yayo yekudzvanyirira. Vakati nekuda kwezvikonzero izvi pamwe nezvimwe hurumende yava Donald Trump yakanangana nekunyima hurumende yava Castro upfumi hwainoshandisa mukudzvanyirira vanhu mukiuba uye kupindira kwayo muVenezuela. Vakati hurumende yeAmerica yaita izvi kuburikidza nezvirango zveupfumi zvakanangana nemauto emucuba vanoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika pamwe nemapoka eusori. Vakati hurumende yeAmerica inotarisira kusimbisa masangano akazvimirira mucuba pamwe nemakambani akazvimirira asi kwete hurumende yeCuba yeudzvanyiriri. Vakatiwo kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu vemucuba chinofanirwa kuramba chiri chinangwa chikuru cheAmerica pakutaudzana kwayo neCuba.
Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muCuba maaverengerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Kama huno kuwasha zvikuru Marshall Munmumwe ne Four Brothers nekambukavo pa ukama. Se zvonguva yedu yapera, tombo tarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi matanhatu 360. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoendesa makurukota ehurumende matatu kumatauriro echimhosva. tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare maniro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.